manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi, uri musi wemuvhuro, Gumiguru 19, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo hwowedzera zvakanyanya ukuwo pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi huchidarika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million.
Ukazoona munhu akaita famiya akutambiriswa akunoguma kuona kana kuti kupuwa mari That means he is responsible for the situation.
Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya.
Ese tirikuomerwa munhu ari kuya density munhu ari kulo density tirikuomerwa. Zvangofanira kuti iko kuma low density kuri ari kuhudwa vanenge vakaomerwa nopenyu mapensioners vamwe vasingashandi saka we are using the same order.
Vamwe vagari vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzemitero nekanzuru yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo hunenge huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumazuva mashoma apfuura. MuHarare mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi nyika yose, zvinhu zvinenge zviri kuenda zvichiita nani. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti pavanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi maviri vari kuBulawayo, vana muHarare, mumwe chete kuMashonaland East uye vaviri kuMidlands. Vanhu vose ava havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 8147. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 237 vari kurwara neCovid-19 pari zvino, uye pavanhu ava muBulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vanosvika zana negumi nevatanhatu kana kuti 116. Harare inova ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga musi wa20 kurume, ine vanhu makumi maviri nevanomwe chete vari kurwara pari zvino. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere kana kuti 7678. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu nezuro. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa vachiri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemana kana kuti 1,644,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 39,738. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,356,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nhasi kana kuti 40 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana zvine gumi netatu kana kuti 1,113,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mashanu kana kuti 27.5 million. Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Kupinda kwa meya wekariba muchirongwa chekupiwa kwevanhu vanoshaya zvekudya nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP kwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vamwe vagari vemukariba vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupiwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo vaGeorge Masendu. Mumwe mugari uye vari sachigaro wekariba Resident Association vasema wawo vanoti mukariba mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi. Vamasendi vanotiwa hapana chakaipa kuti vapiwe zvekudya nemasangano anoyamura sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviuru zviviri zvemadhora chete sameya weguta. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura wezanupf munzvimbo iyi ari kuyamurwawo.
Asi haina kuitwa kuna vamasendu, yakaitwa kune vanhu vakawanika vari pamba pacho ipapo, zvinosanganisira mufirst wife yavo ndo yakanzi ichinyoresa head of the house kana kuti mukuru pamba, obvious anonge ari mukuru murume. Saka tinotambira futi mashoko ekuti local councillor wenzvimbo yacho iyoyo anova weZANU-PF anonzi akatobenefitawo paprogramu iyi. Tanzwa zvakare kuti mukuru wemapurisa majere kana prisons officer mukuru wekukariba koko anonzi aripowo pachirongwa chacho ichocho.
Kanzura weZANU-PF munzvimbo iyi vaRodrick Mugwanira varamba kuti vari muchirongwa cheWFP.
No, handina kubenefita, handina kupinda. Ina handina.
Patapunza kuti zvinombofamba sei kuti vakuru vemaguta vapinde muzvirongwa zvevanoshaya, mumwe mukuru weWFP vatatenda macheka vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mumwe mushandi wesangano rinoshanda pamwe chete neWFP, Relinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged kana kuti LEAD, asina kuda kudomwa nezita, anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura kana kuti mahotspots. Mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapiwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda. Nyaya yekuti ndiyana anokodzera kupiwa ruyamuro rwezvekudya inonzi iri kunetsawo muguta recheGutu. Sangano reWFP rinoti uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kunyunyuta nemitero yavari kunzi vabhadhare nekanzuru yeguta iri, iyo vanoti yakawandisa apo vazhinji vavo vasiri pamabasa. Asi nekune rumwe rutivi, kanzuru inoti ikasawedzera mari dzemitero, mabasa ayo anobva amira. Mutoro wenhau Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Kanzuri guta reMutare yakwidza mitero kune mabhizinesi nezvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400%, uku kune vane dzimba nezvikamu makumi masere kubva muzana 80%. Munyura runa nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kanzuru yeMutare iri kuwedzera mitero sekunge isiri kuziva kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka.
Whatever was done, Nicodemus, is not part and parcel of the residents of Mutare, particularly those whom we represent. And also, the disparities between vagari vekuma low density nekuma high density, ndiri kuona kunge zvanyanya kuomesera vanhu, because varikuma low density vazhinji vacho vavanhu vakwegura, vakwegura vama pensioners, vekuti kutaurwa kudhara kuti kuma low density ndokunogara vanhu vane mari. But chokwadi chacho ndechekuti pato nevanhu vanotambudzika, nekuti vazhinji vacho vavanhu vasisakwanise kusenza. Saka zvaifanira kunge zvisina mutsaukano wakanyanya nekuma high density nekuma low density. Zvingoita sezvinofana, nekuti vanhu vari kutenga mushopi mwe chete, kuri kuwanikwa income kwacho kwakafanana, ikonomi iri kungobata munhu wese.
Vamutambirwa vanoti budget iri rakaitwa pasina kunzwa pfungwa dzevagari.
Inini semunhu anoshanda neMutare Residents and Ratepayers Association, and also ndichishanda nekanzuru yacho, pachi zvangu handina kumbonzwa kana budget consultation yakaitwa, which means kuti hapana input yevagari vandinomiririra inini. Kana zvakaitika zvakaitika, isu takasiwa kunze by omission, whether by omission or by design, we don't know.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano revagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust, Umrati Vaitwe nemutulisi Dube, vatiwo mitero yekunogara vazhinji nevekumisha yeshoroma yakanyanya kusiyana zvisinei nekuoma kwaita zvino munyika.
Tinoti kusiyaniswa kwaita mari vanhu vanogara kuma low density nevanhu vanogara kuma high density, tinoti kanzuru dai yaongorora nyaya iyoyi inyatso kuigadzirisa, nekuti tese tiri kuomerwa. Munhu ari kuhigh density, munhu ari kulow density, tese tiri kuomerwa. Zvangofanira kuti iko kuma low density kuro ari kufuti vanhu vanenge vakaomerwa neupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi. Saka we are using the same water, tinoshandisa mvura imwe chete, zvese zvangofanana. Saka dai kanzuro yadini yaidza kurevhesa, vanhu ngaigadzirise mushiyano uripo pakati pa vanhu kulow density nehigh density, bose service yakangofanana.
Meya weguta reMutare Eva Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo inotosungirwa kuti ikwidze mitero kuti zvifambirane nezvinhu zvinenge zvichida kuitwa. Panyaya yekuwedzerwa kwemutero wemvura, vatandi vati mari yavakatara inokwana kuti vawanire vagari mvura yekutenga mishonga yekuichenesa.
Chema chema, of course, kunowanikwa ende kunonzwisisika kuti vanhu pari zvino havana kubhizinesi rinosomera zvakaranyaya yecovid. Vagari vamwe vacho havasi kuenda kubasa, even the income vamwe vairarama neinformal sector. Informal sector pari zvino haina kunyatsa kumira zvakanaka, vanhu vatiri kuoparita chete vanhu vemisika nezvimwe zvakadaro. But tarisa zvese pakupera kwezuva, maservices edu kunyanya emvura akwirisa. Izvo zvii zvine mhaka yekuti vanhu vese vanenge vari kudzimba, saunyinzi vanoda kugezwa maoko, vanoda kuwacha, vanoda kudini, nekuti vanenge vasina zvekuita.
Vaimbo vemeya weguta reMutare uye vari muzvina bhizinesi vaBrian Leslie James vanotiwo kukwidzwa kwemitero nekanzuru kunoshungurudza sezvo mabhizinesi asiri kushanda nemazvo panguva ino. VaJames vanoti vemabhizinesi vaifanirwa kunge vakaudzwawo kana kudeedzwa kumisangano iyi pasati pasungwa chisungo chemitero iyi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Leda Moyo.
Vamwe vatsigiri vemdc inotungamirwa navanelson chamisa vachigara mubotswana vave kuita mudeme mudeme kubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo zvikuru shirikadzi idzo dzakapotera munyika iyi dzichitiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuzimbabwe Shingirai madondo, anu itupanya ino tevera.
Zimwe shirikazi izi zinoti Botswana yakaramba kuzipa upoteri sezwa kaikuwa bamwe vari pakamba ya Dukuyi refugee camp. Mumwe shirikazi izi zinosvika gumi neshanu, dzakapotera munyika iyi ndia Mai Catherine Chandaengerwa, avo vanorarama nekuita mabindoko akasiyana siyana mudhorobha reGaborone muBotswana. Vaudza Studio 7 parunare kuti vanotoona zviri nani kugara vakawanda munyika iyi nokuti muZimbabwe makaberekera ingwe.
Kune vamwe vasingatokwanisi kudzokera zvachose, kune vamwe vari munyika dzevatorwa vari muhoteri kubudikidza nekutya kuti vakaenda kumusha vanosvika vaurayiwa sezvo nyika yedu yanyanya nyaya dzemaabductions kupondwa kwevanhu kusungurudzwa kwevanhu. Kubudikidza nehurumende yakazvidhadza pachigaro irinotonga pari zvinezvo. Saka semaopposition members vamwe vedu vanenge vasina mukana wakasununguka wekuti vakwanise kunge vachidzokera kumusha. Kuri kutya kunoitwa zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvinova ndo zvanesa munyika yetenu pari zvino.
Amai Chandaengerwa avo vanoti vakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf pakati peusiku. Vaenderera mberi vachiti kusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika neupfumi ndiko kuri kuita kuti varambire muBotswana kunyange zvinhu zvooma munyika iyi nokuda kwechirwere checovid-19.
Seshirikadzi tine vana vatakasiyirwa nevarume vedu vachishaika vana ivavo ikodzero dzavo dzekuti vanofanira kuenda kuchikoro. Vanoda school fees, vanoda kudya, vanoda zvekupfeka. Of which taimborarama tichitambirawo mari dzemapenshen. But kuburikidza nokuti for now nyika yedu haisi stable kuburikidza neeconomy. Totoudzwa kuti mari yacho like now hapana tikutambirisei. Saka zvinozofosa vamwe dzimwe shirikadzi kuti kubuda kunze kunohodha uchiuya uchitengesa is far much better. Oro to go out unoshanda uriko uchitumira mhuri school fees nechikafu nezvekupfeka iwe uri kusango. It will be far much better than kugara kumusha for now.
Imwe shirikadzi iyo isina kuda kudomwa nezita ichiti inotya kuitwa muronda tsimba nevasori kubva kuZimbabwe vaudza Studio 7 kuti kugara muBotswana kuri nani pane kudzokera kumusha nokuda kwechirongwa chekupiwa chikafu nevamwe vavo vane pavanobata bata.
Vakadaro vanonyatsoshaisa ivavo dai kuti zvaigona vawaniwa rubatsiro vomotandawo ipapo veibuda pamalockdown zvichazopfuura inguva zvinodarika zvinongwa zvinogona kuzonakawo nekufamba kwenguva.
Sajigaro webato reMDC Alliance muBotswana iyo iri pasi peSouth African Province vaJohn Pamire vanoti vatsigiri vebato ravo vakatangisa urongwa uhu mushure mekuona kuti ruzhinji rwechirikadzi idzi rwakanga rwononga svosve nemuromo munyika yevatorwa.
Mamwe acho vari kusangana nezvibinga mupinyi anova vazhinji vanenge vachiita mapeace job ekuti unowachira unenge vachiwachira vanhu vachiinda kunoshanda kana kumagarden sekuno kune vanhu vane magarden avo. Saka sepa towards covid apa vazhinji vacho toti kwangu achishanda mari kwakusina ichabuda. Vamwe vacho ndaitochengeta vamwe vacho ndakatoti ndaitoona kupamba pangu kuti mari dzibude mari dzadzoramba kubuda. Saka ndopataka vatatoona kuti tinozviva vazhinji vangu vofona chairman taakupane nzara chairman taakupane nzara.
Vapambire vaudza Studio 7 kuti shirikadzi idzi dzinopiwa hupfu matemba mpunga mafuta ekubikisa sipo dzekuwachisa nekugezesa nezvimwe zvinodiwa pakurarama kwemunhu mwedzi wega wega. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vanoti ZANUPF haina ropa mumaoko ayo uye mashoko anotaurwa nevatsigiri veMDC ndekuda kusvibisa bato ravo.
ZANUPF ine usinye kana kuti ichipesecuta sezvavari kutaura. Uyiwo ana Chamisa ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vanatokozani kupanana mabvi ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vanabiti misikanzwa yavanoita zuva nezuva vachienda kumakudzi nguva vachakuitwa vachiwanikwa vasina mhosva vachizviraramira upenyu hwavo. Vanadzokuzara vachipinda mumasango vachiti tinoda kumukira hurumende tikuita zvemauto ekurwisa nyika yehurumende vachienda kumatare vachisunungurwa sezvatiri kuona izvi. Dai vaishungurudziwa ingadai vachafema mhepo muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuti haityori kodzero dzevanhu zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa vamwe nenyaya yezvoupfumi, vamwe nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muKhaboroni, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdallah Hamdok vanoti nyika yavo ichashanda nesangano reInternational Criminal Court kana kuti ICC iro riri kuda kutonga vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir nemhosva dzekuponda vanhu mudunhu reDarfur muna 2003. VaHamdok vakaita hurukuro nemuchuchisi mukuru weICC Amai Fatou Bensouda avo vakaenda kuSudan kunokumbira kuti iunze vaAl-Bashir kudare iri. Vanhu vanodarika zviuru mazana matatu vakaurayiwa uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri vakaenda muupoteri mudunhu reDarfur. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nezuro kuGuinea kuri kuenderera mberi munyika iyi. Vari kukwidzana mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde nevanopikisa vaSelu Talein Diallo. Munyika umu mange musina kugadzikana mushure mekunge vaConde vavandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze kanodarika kaviri. Vanhu makumi mashanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yanga ichiitika munyika iyi. Mumwe munhu angaine mota yakazara mabhambo aaputidza pamuzinda wemapurisa mudunhu reFirozko muAfghanistan akauraya vanhu gumi nevashanu uye kukuvadza vamwe zana nemakumi mashanu. Hapana chikwata chati ndicho chaita izvi, asi vehurumende yenyika iyi vanoti vanofungidzira kuti zvaitwa nevatsigiri veTaliban. Vakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica munyika iyi vaRoss Wilson vashora zvikuru chiitiko ichi. Munhau dzezveutano, kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kwemakore akawanda uko kwowedzerwa nedenda reCovid-19 kwave kusiya vanhu vakawanda munyika kusanganisirawo varayiridzi vave kurwara nechirwere chepfungwa. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezveutano musangano revarayidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, amai Nyaradzo Munjodzi, vanoti vadzidzisi vanodarika makumi mashanu vave neutano hwepfungwa husina kumira zvakanaka zvichikonzerwa nekusamira kwakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Nevadzidzisi vari kungowanikwa achingonzi wadonha, vamwe vanotongori taugwawo munyuzi imomunzi vakasungirira nenyaya yekugoshegwa neupenyu. Tine dzimba dziri kuparara nenyaya imwe chete futi iyoyo. Vabereki vazhinji vechirayiridzi vakungorarama vachimira vachizvionera vatinoti masingu madhasi nemasingu fathers. Asi iri nyaya futi iri kubvira pamuhoro watiri kungoramba tichitaura tausi kutikwanira.
Amai Munjodzi vanoti vane nyaya dzakawanda dzavari kusangana nadzo mubasa ravo.
Nemaproblems akawanda sevarayidzi, nemakesi ekugara chaitori nevamwe vari kutopupura tizvozvi pavagere zvangova zvekumanikidzi.
Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObit Masaraure vanoti chiremerera chaiva nevadzidzisi kare chakapera zvopa kuti vakawanda vasagadzikane mupfungwa.
Chiremerera chavanga vainacho kare chaparadzwa nenhamo, asi nhamo yavanotya kutarisa mumaziso iri nhamo zvimara vazviviga muzvine zvinodhaka. Vamwe vari kuedza kuda kuparadza upenyu hwavo, vamwe vari kutohuparadza zvachitobudirira.
VaMasaraure vanoti bazi rezvedzidzo rinonyanya kutarisa zvekodzero dzevana vechikoro kwete magariro evarayiridzi.
Mende pari zvino inongonyanyotarisa panyaya yekubatsira mwana, asi matebho achinja. Mwana ndaakudoremekedzeka kudarika murayiridzi, zvaita kuti murayiridzi ashaya anomubatsira pakuti odzoreredzwa sei upenyu hwake pahwanga huchifanira kunge huri.
Mufundisi weWisdom Church of All Nations vaMazvarirashe Mabhugu vanoti vakambosanganawo nedambudziko rokufungisisa vatambudzika nezveupenyu hwavo, asi vanoti vakawana rubatsiro zvekuti ivowo vave kubatsirawo vane matamudziko seakatarisana nevamwe varairidzi ava.
Muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dziku atingangoti immediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake. Kazhinji kusawirirana mungava muZimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi.
Asi mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi rezveutano Dr. Sacrifice Teresa vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa nezvevanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya nemaomero ezvinhu. Vanoti izvi hazvisi kuitika kuvanhu vatema chete asi marudzi ose. Vanotiwo dzimwe nguva kana vanowana vanogona kuitawo matambudziko epfungwa.
Every day tirikuona kuti mazuva ose vanhu vakawanda vari kutora upenyu hwavo. Tinoda kuti vanhu vazive kuti pane zvinokwanisa kuitirwa vanhu vanenge vasvika panguva iyoyo pamafungiro avo.
Dr. Cherisa vanoti bazi rezveutano rakaparura chirongwa chokufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vachishanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti denda repfungwa ratove dambudziko guru munyika. Nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuzotora upenyu hwavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti havasati vave kuziva kuti vanhu vangani vakazviuraya gore rino asi ZRP yakazivisa kuti mumakore a 2000 kusvika 2019 varume zviuru zviviri vakazviuraya zvichienzaniswa nemadzimai mazana mashanu nevashanu. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya nekuda kwechirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mutsamiri.
Munhau dzemitambo, vatambi vechikwata chemaWarriors Tino Kadewere naKnowledge Musona vakanwisa zvibodzwa kuzvikwata zvavanotambira mukupera kwesvondo. Tino Kadewere akanwisa chibodzwa chake chekutanga muFrench League 1 kuchikwata chake cheLyon. Musona uyo anotambira KSP Eupen kuBelgium akanwisawo chibodzwa chake chechipiri mwaka uno. Munhau dzecricket, chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chasimuka munyika nhasi chakananga kuPakistan kumitambo iri kutarisirwa kutanga musi wa 30 mwedzi uno. Topedzisira nemutambo wemafinari emaMajor League Baseball weWorld Series muAmerica. Chikwata cheLos Angeles Dodgers chichatamba neTampa Bay kutanga musi wechipiri. MaDodgers akakunda Atlanta Braves 4-3 nezuro uye Tampa Bay yakakunda Houston Astros nemusi wemugovera. Asi nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica, vanhu vashoma-shoma vachatenderwa kupinda munhandare kuona mitambo yebaseball iyi. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye mamiriro akaitawo zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo wewedzera. Ukowo pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwadarika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million. Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya. Vamwe vagari vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemitero nekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.